Upfumi hwenyika hauna kukura sezvange zvakatarisirwa, uyewo mari yaitarisirwa kuwanikwa nehurumende yakadzikira zvakanyanya mugore richangopfuura. Hurumende yakashandisa mari yakawanda kudarika mari yayakawana, izvo zvakaita kuti isare iine chikwereti chemadhora anodarika bhiriyoni. Zvikamu makumi mapfumbamwe nezviviri kubva muzana zvemari yehurumende zviri kuenda kumihoro yevashandi, izvozvo pakuti zvinhu zviomere hurumende. Kunyange hazvo hurumende yakadzika mutemo unorambidza kupinda munyika kwezvinhu zvinogadzirwa muno, kana kuti Statutory Instrument 64, nyika iri kuramba ichitenga zvinhu zvakawanda kunze kudarika zvainotengesa nekuda kwekuti maindustry haasi kushanda zvakanaka. Izvi ndezvimwe zvinonzi zvakakonzera kushayikwa kwemari munyika, zvikazoita kuti Reserve Bank of Zimbabwe iunze mhando yemari yemabond notes muna mbudzi wegore rapera. Mubhajet ravo regore rino, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchakura nechikamu chimwe nechidimbu kubva muzana 1.7%. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti ramangwana reZimbabwe harina kujeka, nekuti zvese zvakakanganisika muna 2016 pamwe nevakazvikanganisa vachiripo uye havana shanduko yavari kuita. Vanoti vanobvumirana nemaonero emasangano akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank ekuti upfumi hwenyika hucharamba huchidzikira mugore rino.
Vakutarisira kuti upfumi huchakura kana kuti pachaita negative growth, zvichida kuti upfumi hucharamba huchidzikira. Ikonino vari kufungidzira kuti ingangoita -1.2 kana -2%. Isi tinoona inenge iri kuma -3.5-4% ndo kwaicha tikaramba zvinhu zvikaramba zvichiitika. Vanhu varipo vakawanda vane zvavanazvo zvavari kuda kumaprojects avari kuda kuuya nawo, asi mapolicies edu haasati anyatsa kuti twasa. Asi takatarisa ramangwana tichiendera mberi rinenge risina kunyanya kujeka panyaya dzezveupfumi kusvikira hurumende yakwanisa kuti ishandure zvimwe zvinhu, zvikuru sei zvine chekuita nemapolicies ayo, zvikuru sei zvine chekuita nekusawiriranawo kuri muhurumende kuti tofamba nenzira ipi.
Vanotiwo kunyange hazvo vachina masa, vane matanho avakaparura mubhajeti regore rino ekukwezva vekunze kuti vauye kuzosima mari yavo muno pamwe nekusimudzira mabhizimisi. Havaoni izvi zvichiitika nekuda kwezvikonzero zvekunetsa kwemari. Vanotiwo zvikwereti zveZimbabwe kumasangano akaita seWorld Bank, African Development Bank nedzimwe nyika ndizvowo zviri kutadzisa nyika kuwana mari yekusimudzira maindustry ayo. Vakuchera vanoti havaoni vemabhanga, masangano nenyika dzekunze vachisunungura homwe nekuti hurumende yeZimbabwe inoratidza kuti haisati yazvipira kuita zvinodiwa kuti ikwanise kutanga kukwereteswa mari.
Tinoziva kuti kuIMF kune plani yavakaisa, tinoziva kuti kuWorld Bank, asi hurumende yakufanira kuti ichimuva on those plans ichitanga kuita zvinhu zvavakawirirana kana zvinhu zvavakataura kuti vachaita pabepa kuitira kuti mari idzodzo dziuye. Ndakatarisa kunakurirana nyoka mmenyu kuri mubato riri kutonga reZANU-PF zvinokwanisa kuti remei kuti zvinhu izvozvo zvitange kuitwa, zvichireva kuti mari iyoyo tinokwanisa kusaiwana.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimiririra vaJames Joa vanobvumirana vakuchera vachiti kuti Zimbabwe ikwanise kuwana rubatsiro rwemari inofanira kutanga yabhadhara zvikwereti zvayo. Vanoti pari zvino Zimbabwe haikwanise kubhadhara zvikwereti zvayo zvinodarika mabhiriyoni 10 emadhora nekuti maindustry ayo haasi kushanda, pamwe nenyaya yeuori mukutengeswa kwezvicherwa.
Zvikwereti zvinonetsa kubhadhara kusvikira takutoti takuita zvinhu zvekugadzira munomusi tichitengesa kunze. Inova zvinhu zvekuti farming yedu yakwirira kana kuti industry yedu yasimuka kubva kudonha kwayakaita, ndopane nyaya. Zvomwezi farming yedu neindustry yedu yatati manufacturing iyaya zvikavasimuka hatisimuke. Bosi kumining madiamonds ari rafambisa nyika inoyi nenyaya yekuti hurumende nevanhu vayo vaiba mari vaipamusoro apa vaiba mari yaibva kumadiamond. Saka mari yemadiamonds, remembe kuti 50 billion yakaenda vamugaka vatona 50 billion yakabiwa haizoti kaenda ku
vajowa vao zeStudio 7 kuti nyaya yemitemo isina kujeka pamwe nemakakatano ari mubato riri kutonga reZANU-PF ndizvo zvimwe zviri kuvhiringa upfumi hwenyika.
Remember kuti tunga mamiro na muna ane 92 years, 93 years. So hapa 93 years, wanuza sasa zozo, wanuza sasa imari, wani ansete niti kuti kana kafa, uragarambari po what will happen. Endi anga ilipo nguwa yese kareba yese, chicha ajachi njaisoshi. Kana waumbo unze mari muno.
Mukuru we Zimbabwe Democracy Institute of Zimbabwe, Dr. Pesairu ya Nyavano Tiwo, nyaya dzimatongerwe nyika asina kumira zvakanaka munyika zvikuru sei muzanu PF ndidzo dziri kuita kuti vekunze vasauye munyika pamwe nekuti mabhizimisi emuno asashande zvakanaka vanoti semaonero avo kurwisana muzanu PF kuchaenderera mberi mubato iri gore rino izvo vati zvichabviringidza upfumi zvakanyanya.
Sangana vakasagadzirisa nyaya yekuti mapolices ave consistent muve neharmony mene kugadzikana kumapolices nokubata nyaya yezveuba nyaya yecorruption handioni sekuti nyaya dzezveupfumi zvingaitika ukata vanotukana zvakanyanyisa zvinoitwa muzanu handisati ndambozviona kubva pakaita nyika ino independence in 1980 every day vanhu vezanu vanotukana patwitter hazvisati zvamboonekwa pasi rino.
Kunze kweizvi, munyori anoona nezveupfumi mubato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai vachimirira Hatfield mudare paramende, Dr. Tapiwa Mashakada, vaudza Studio 7 kuti uori ndihwo umwewo huri kuvhiringa mabasa eupfumi munyika. Vanoti kana nyaya iyi ikasagadziriswa, havaoni chinosanduka munyaya dzeupfumi gore rino.
Takashamisika chaizvo nenyaya ye15 billion yatakashayiwa. Kazuona maparastate arumu, munana net one, munana tel one, munana zesa, na mamwe maparastate akawanda, mashefu achidya mari dzevanhu, mari dzema taxpayers. Saka inyaya yatinofunga kuti muna 2017, dai zvaigona, ndonyaya yanga ifanira kuita number one munyika, kuti tidile necorruption.
Asi vanomirira rimwe sangano remabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Retailers, vaDenford Mutashu vanoti, vanoona sokuti gore rino rinenge rakanaka nekuda kwemitemo yakadzipa nehurumende zvikuru sei mutemo wekudzivirira zvimwe zvinogadzirwa kunze westatutary instrument 64 pamwe nekushandiswa kwemabond notes asi vanoti dambudziko rokushomikwa kwemari rinofanira kugadziriswa.
Dambudziko remari tinotarisa kuti ringe richigadziriswa mugore ra2017 asi harisi dambudziko rehurumende chete harisi dambudziko rerezevhendi idambudziko redu tese senyika nekuti zvimwe zvatinoita isusu semabhizimusi sevanhu vatengi kana vanotengesa zvinoita kuti futi mari iyo irambe ichishomeka. Saka kurudziro iripo ndeyekuti tirambe zvichingoenda mberi nekutsvaka nzira dzinoita kuti dambudziko remari iri ringe richipera munyika muno mezimbabwe.
Asi vaJohana vakuchera vanoti mabond notes haana zvaanobatsira uyewo hurumende iri kutadza kutobhadhara vashandi vayo zvisinei nekuti pave kushandiswa mabond notes. Vamashakada vanoti zvinosuwisa kuti vashandi vazhinji vehurumende vakatamba kisimusi vasina mari dzavo vachiti kana mabond notes acho haasi kuwanikwa.
Mugore ra2017 zinotoona masivu 7 achinyanya kupinda panguva yakaoma nokuti bhondi racho harisi kubatika ende pesi yehurumende iri kuramba ichiita doko ichirijuzika ichiita doko ichirijuzika. Saka handioni hurumende ichikwanisa kuvabhadhara zvakare paine nguva yakanaka zvichanguva zvokutoti icharamba ichitatarika kusvika yazotadza zvachose vatinosvika kunana zvijuni julai kuvatingi vanenge vatotadza kubhadhara masalari dzevanhu.
Asi vanomirira Highfield West mudare paramende vapsychology mazivisa vezanu PF vanoti zvirango ndizvo zviri kupa kuti upfumi hwenyika hugwadame.
Dambudziko ramunotaura kuti kutadza kugadzira sei tiri kutadza kugadzira it's because of my sanctions. So tiri kuziziva is not the result yokuti hakuna manufacturing. Dai kusina manufacturing section statutory 64 yetukutaura isiri kubudirira. Statutory 64 iri kubudirira because local production yakwirira. Vanhu vakuencourage local production. So zviriko but tiri kuti pane vari kusaboteja, pane vane chinangwa chekuda kuti vamugabe vabve pachigaro, pane vane chinangwa chekuda kusvibisa utungamiriro hwamugabe. Asi nechinangwa chavo ichocho tinotenda kuti vana veZimbabwe vakavhurika maziso.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi nematongerwo enyika dzinotiwo nyaya yesarudzo dzichaitwa muna 2018 ndiyo ichavhiringidza nyaya dzeupfumi uye vanofunga kuti vekunze nevemabhizimisi vanogona kumirira kusvika sarudzo idzaitwa vasati varonga kuti vasime mari yavo munyika. Vachinamasa vanoti hurumende yavo inoda chose kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzepasi rese Pamwe nemasangano akaita seWorld Bank neIMF uye ndosaka yakaumba waro wekuti ingabhadhara zvikwereti zvayo sei kumasangano aya nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.